Billy Entertainment.
Lord of mercy.
Yeah, yeah.
God, I'm counting my blessings.
Yeah, yeah.
Oh, Lord of mercy.
Yeah, yeah.
Nafunga kuenda. Kuna mai wakaenda kare. Zimba, ndina rukare moyo yavo haiwadziwe kunge dombo. Pandino diritsira vashaye mazano kudonza tambo. Ndinongo chungurudzika ndongorova madziro shangu iombo. Take your time, zvichaita kuru.